Inhamoi inongotaurwa generali asi isu muZimbabwe sekuziva kwemakaita takatotanga kubayira nhomba iyoyo vamwe muAfrica manyika dzemuAfrica vasati atombotanga nekuti hanaka kungomirira mavaccine kana kuti nhomba dzaipihwa vamwe nemainitiatives anga achingotaurwa akangowandawanda aya takatomhanyamhanya senyika kuzvimiririra kunotenga inonzi procurement tega munozviziva imi kuti Minister of Finance Treasury yedu yakabva yangoti petakangotanga $100 million paside tsve yekuti titenge chete mavaccine kwete yekuti tipe vanhu mapdm kwete yekuti tite maout kungotenga chete $100 million tikabva tatotanga kutenga vamwe vachikumbofunga vachikumbokwena musoro kuti toita sei isi takabva tangotanga kutenga zvakati takaramba takangobatanawo neshamwari dzedu dzakangosiyana siyana dzakanzi chitidhonetirawo asi nhomba zhinji dzetashandisa muno muZimbabwe ndisu isu vemuZimbabwe takatenga tega.
Iwo ukama nedzimwe nyika wakakosha sei pakurwisa denda iri Dr. Maomfa?
Shamwari wedu nedzimwewo nyika dziri kutipawo mavaccine waramba wakasimbarara munotozviziva imi makanzwa president wachitaura panews vachiti tiri kufara tapihwa mamwe nhomba People's Republic of China. Saka mavaccine kwatiri isu muZimbabwe hatinawo madhosi akati wandei tiri kutongomhanyamhanya yekuti vanhu ngavabude muDzimba vabayirwe majekiseni iwawo ndochinhu chikurukuru chetiri kumhanya nacho ichocho nekuti mavaccine tinawo.
Zvii zvamunokurudzira vanhu kuti vaite kuti vasabatwe nechirwere ichi kuti tirambe tichisimbaradza dzidziso kuvanhu?
Zvatinokurudzira ndizvo zvimwe chete zvomufunge tinongonzwa vanhu vachichema-chema vakanzwa kuti kwabuda new variant kwabuda Omicron tikanzwa mangwana kwabuda imwe wanhakuti saka zvii zvimwe zvemunoda kuti zviitike isu tinoti yewoyewo hama neshemwari zvatiri kuita zvese zviri kuitwa kuti zvitibatsire maerero nevariant ingava Omicron ingava whatever variant inobuda zvatiri kuita izvozvo zvinobatsira zvatiri kuita zvacho izvozvo ndozvekuti karambai kamuchipfeka mamasiki enyu sekutaura kutamboita kunyatsowapfeka nemwazvo rambai kamuchiita social distancing musapinde kamumacrowd kungofamba famba pese pese.
Chii chakaipa vanhu vakaramba vachifamba famba?
Chirwere ichi hachingofambi chegaka chinoparira nekuti vanhu vari kunyanya kufamba famba vachimbundirana vachiita zvese izvozvo regezai izvozvo gezai maoko nesipo nemvura sanitizai zvese izvozvo chikurukuru ndo chitanga tichingotaura futi ichochi chekubayirwa nhomba iyoyo vanhu vakangoita izvozvo hazvinei kuti kwazobuda variendi mukoma kana kuti variendi chimuti kana kuti variendi Omicron vanhu vakangoita izvozvo tinotoziva kuti hapana chimwe chinombotibata tinogona kukontrola chirwere ichochi.